Amaya nashitanda anachengeta mombe dzemukaka papurazirawo riri kunze kweguta reBulawayo izvo vakatanga kuita mugore ra2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusimudzira basa ravo vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzwa wemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Takanga tichikama 15 liters chaidzo tichitakura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mumushelfu tichitonyara tasvika ipapoto zvino zvandine 15 liters yangu mumwe une 60 liters zvinofamba sei.
Papurazi raamai kuenda ndipo paitirwa mabiko efield day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reworld dairy day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chikumi kubva muna 2001. Sangano refood and agriculture organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira yekuratidza kukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai kuenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana-siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Yese ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester, chopika ndove iyoyo obuda gasi. Gasi iroro ndo rinopikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint. Pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafetiraiza.
Amai Tendai Marecha ndivo mukuru wesangano remubatanidzwa weDairy Processors Association of Zimbabwe iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Den Dairy nemamwe ayo anogadzira zvidyiwa nezvinwiwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu uri kushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyo kukanganisa mamiriro ekunze.
Mhou dzedu tiri kuedza kuti dzikavandudzwa dzikatipa mukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozobudisa pamhou idzodzo tikazoita kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratibudisira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutibudisira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyange iyo carbon footprint tiri kutoiedza chosewo kuti iderere.
Vaadmo waniwa ndo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru 40,000 kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni 130 kana kuti 130,000,000 liters pagore uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni 61 kana kuti 91,000,000 vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanoita mukaka vati vashandise nzira dzekuti pawenzere kugirina efekti yaekatikinawo ese pachirungu tirikukurudzira kushandisa masola energy variable energy sources pavaita basarao.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.